Pito kwadi, saa toru wa anema purisa makuseni. Kuma around half past eight, Rashidi Tomera Moso ayekuti chakabachi bagiche social welfare. Icho chakanga cha distribute kwa kuma wadzi edu, chika chugowera lanu. Chaka mira se urumende ye matunu, ili tebu legu gowera shikafu za baku urumende, chikipiwa lanu lanu shaya. Kana lai makingati warombo.
Ndiyana anofanira kunge achigovera chikafu icho chamakazonzi mabaichi.
Kubvira nakubvira chaingogoverwa nemakansela anenge ahwina nguva iyoyo. Naizvozvo isu takahwina tiri 10 leNDC Alliance vaviri vari vezanopia. Saka chibage ichi chinonzi chakaunga chauya nguva yemaelections atati mhepo. Isu tikati kweseka aiwa handi mafambisirwo ezvinhu munharaunda yedu. Hapana jekerere kana moti verimwe bato ndovanogova asi vakahwina. Muchivarandidza kuapa mukana wekugova zvejekerere isiritsi tiri kutaura nenyaya yejekerere chikafu chinzi aiwa chikafu chinhu chemunhu wese asiri kuwana nguva inei afterall chiri kunzi chikafu chevanhu nedzaozonei
saka ndiani akazomhangara kuti musvike pakusungwa nemapurisa
asi ari kuvaona vakamhangara vari kunzi coordinator wava honorable musani nakansela wewadi 11 nemakanselas mamwe akaruza maelection achangopfuura aya
Saka mapurisa ati pamanga muinawo.
Mapurisa vachibvunza kuti mhosva yamuri kupomerwa muri kuibvuma here. Tikati kwete hatina mhosva yatinawo. Kunze kwekutora chikafu chevanhu nekungovapa. Ndokubva vatitora mafingerprints vachiti tinofanira kumiswa kumberi kwedare nechinguva pfupi chinotevera.
Matora nguva yakadii muri kumapurisa uye zvii zvikuru zvavanga vachida kunzwa kwamuri.
Tatora maawa angangopfuura matatu kuda anosvika kumana. Vanga vachida kunzwa kuti takanga tachitora kunani taudza kuti chibage ichi takanga tachipiwa nesocial welfare asi takanga tasainirwa nevanhu vasirivo saka takati bodo atibvume kuti tisiye vanhu vasirivo vachidistributa chikafu kuvanhu vedu nekuti kubva kudhara vaipota vachingodistributa zviri unfair saka tazviramba sehurumende itsva
Saka muri kunzima akaba masaga mangane echibage.
Vari kutipomera mhosva yekuti takaba mumwe 100 mabhegi ema50 kg echibage. Zvireva izvo kuti vafredi chigwande veward 4 neni vakalostokiwo veward 5. Tiri takaba chibage 100 bags times 50 kg. Vatonga iwo Jack veward 7 nava Oliver Mukombo veward 6 vari kunzwa zvakare vakaba chibage chinoita icho 90 bags. Nekuti chimwe teni chakangotsakatika mumaoko evakanga vachitora vezanopia.